Vashitaura pamahofisi eMDCT kuchitungwiza nhasi mushure mekushanyirwa kwaitwa kanzuru iyi nemutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai, meya wedhorobha rechitungwiza vaPhilip Mutoti vati kanzuro yavo ichamanikidzwa kumisa vashandi vakawanda basa sezvo isiri kukwanisa kuvabhadhara. VaMutoti vati vagari vemuchitungwiza vazhinji havasi kubhadhara mitero kukanzuru, zvave kupa kuti kanzuro isakwanirwe nemari yekubhadhara vashandi.
Kozi kuti chitungwiza iendere mberi president, yanga vanhu vanga vakapidzwa basa vakawanda and haifambi. Tasaimuone tiri kuwana 900, vashandi vari kutambira 1.5 million. Chitungwiza haisi kuwana 1.5 million, iri kuwana 900. Saka hazisi kuenderana kuti vashandi varipo vakawanda varambe varipo. Ndopuka panito ne exercise yatakaita, ndopuka kozi takamisa ma 60 years, tamisa 260, vatakamisa last month. Saka this month tikumisa 225, then next month tikumisa 240. Kuti vanhu vachitungwiza kuti inzi chitungwiza iri kufunctiona inofanira kushanda vanhu 700, kuitira kuti 900 yavawana yatawana ye ingo divide kwa POP kuti service mvura yawanikwa, marodzi ogadzirwa, zvinhu zvese zvofunctiona.
VaMutoti vati nepamusana pekusakwanirwa nemari, kanzuro yavo iri kutadza kuwanisa vagari mvura mudzimba nguva nenguva, uye havasi kukwanisa kugadzira migwagwa yazara makomba nekuti homwe yekanzuro yakaboka. Vatiwo kanzuro yavo iri kuda mari inoita mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu zvemadhora kuti ikwanise kugadzirisa zvivakwa zvekuchenesa tsvina kana kuti sewage plant. VaMutoti vati sewage plant iyi, iyo yavati ndiyo hombe munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica, yave nemakore akati kuti isiri kushanda, izvo zvaokonzera kuti kanzuro irasire tsvina muhova dziri pedyo.
But vamwe vanokwanisa kushora kuti hapana chatiri kuita, but ndofunga mangoona kuti zvinhu zvacho zvese zvakatofa. Saka patirikutomboedza kuumbiridza, unozva kuumbiridza kwamangoona kuti hapana kupinda kwatakaita, hapana kana motokari nyange hwani yaifamba. But paipe takangoitawo lucky kuti African Road Bank ikabhuya kuti donatirwo matrucks aya, isu tibva tangomanidza kuti kamari kataonaka tichingoti aiwa FD bhadhara iwa apa mari apa titengewe kombaki. Padharewo mari titenge chigiredhi, hatina chigiredhi. Padharewo mari titenge cheche chamaona chekubvura makoronga chese.
Zvichakadai, vatsvangirai vakamboedza kugadzirisa nyaya iyi vachiri muhurumende yemubatanidzwa kuburikidza nekutaura nehurumende yeJapan, iyo yakanga yabvuma kubatsira, asi zvose izvi zvakazongoti mbombombo pakapera hurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai, mashoko aburitswa nesangano rechitungwiza Residence Trust anoti kanzuro iri kutadza kuwanisa vagari vemudhorobha iri mvura pamwe nekutadza kugadzira migwagwa pamusana pekuti vakuru vakuru mukanzuru vari kutambira mari yakawandisa. Vatsvangirai vashanyirawo kunogadzirirwa motokari dzekanzuru dzinotakura marara, vakaratidza kushushikana nekutadza kuri kuita kanzuru kugadzira motokari idzi. Vakurudzira kanzuru kuti itsvage mari yekutenga motokari itsva dzekutakura marara pane kuswera vachiburitsa mari yakawanda kugadzira motokari dzakaparara kare. Vatsvangirai vashanyirawo vanhu vanotengesera mumigwagwa pamwe nepamisika yepajambanja yakavakwa nekanzuru pavatambirwa nemufaro mukuru nevanhu ava. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.